wongu tasangana ne Zack nhasi muHarare semapato akawanda asi zvakakosha kuti tizivisiwe ruzhinji kuti musangano uyu wadedzerwa nepamusaka pezvinyorwa zvakaitwa nebato redu reMDCT kuZack tichitsa zvinyuto zvakawanda chekutanga chataurwa pamusoro pazvo inyaya yekuregister kuvhota tiri kuona kuti vamwe vanhu vari kunyimwa matsamba nemasabhuku nemachief uyezve vakaenda kunoregister vanhu vekuregistra office vanoita inonzi go slow zvekuti pazuva rimwe chete panogona kuregistwa vanhu vasingakwani vashanu saka ndiyo nyaya yatanga tichitaura iyoyo kuti hazvina musoro kuti tikumbire tsamba kubva kumaheadman anenge achichizirwa nezano kuti vasape vamwe vanhu tsamba vanhu ngavapihwe mukana wekuti vataure pachavo kuti vanogara kupi nokuti munhu wese muZimbabwe ane paanogara chechipiri ndechokuti panenge pachitsvagwa vanhu vese vachaita nezvekuita maelection Zeki isatarisa divi rimwe chete zvayakaita pareferendum kungotora vanhu vezanu chete tapedzisira nekutaura nenyaya yavamudede yekuti maaliens anofanira kunge achibvumirwa kuvhota vanonzi maaliens waya vari kurambidzwa kuenda kunovhota pari zvino nokuti vamudede vari kuti constitution haisati yagadziriswa asi mutemo uripo unobvumirwa kuti vanhu ivavo vanokwanisa kunovhota
ivo vezeki vatambira sei zvabva mumapato ezvematongerwo enyika izvo
vezeki vazvitambira vachiti ivo vachasara vachida kuzogadzirisa zvimwe zvacho vachazotidedza kune umwe musangano isu tiri kungofara chete kuti tawana mukana kuzvitaura asi ndiko kekutanga kataakuita ikako kuti tirambe tichitaura nezeki kuitira kuti sarudzo dzigadziswe zvakanaka kuti vanhu vavhote zvakanaka tataura zvakare nenyaya yemobile voter registration kuti vanhu vedu vari kunetseka kutsvaga mari dzebhazi kuenda kunoregista saka izvozvo zeki yatinozvitambira uyezve ichadiscusa nesu uyezve nehurumende panguva dzichauya idzi
Zeki akazivisawo mazuva apera kuti vabvisa mazita evanhu vakashaya kubva pagwaro revavhoti nyaya iyi maikurukurawo here uye magutsikana here netsananguro yavo
Zeki hapana zvayanga ichitaura ipapo nokuti tatarisa hapana kana voters roll yacho Zeki yanga istorina vamudede vanga varipo vakabvunzwa navakomichi kuti vamudere tipeiwo voters roll renyu ramunoti makabvisa vanhu ivavo voters roll iro rangarisipo saka hatina kuona kunge ichokwadi kuti vanhu ivo vakakliniwa